chekutanga ndechekuti iwo mutemo wacho unonzi Presidential Powers, Temporal Measures Act, it's an unconstitutional law. Because constitution yedu, section 134, inotaura kuti parliament ndo yega ine kodzero yekuita mutemo. And that the parliament haigoni kuti ipe mutemo uyo, it can't delegate its primary lawmaking powers. So to the extent that vamunangagwa vachiri kuabusa mutemo uyoyo, it's a question of time before the constitutional court makes that pronouncement and makes a declaration that the president can make law. Tochizouya panyaya yacho iyi, panyaya yacho iyi. Firstly, vanhu vanofanira kuyeuka kuti US dollar is still legal tender in Zimbabwe. The British pound is still legal tender in Zimbabwe. The euro is still legal tender in Zimbabwe. The rand is still legal tender in Zimbabwe. Imari iri legal, it's foreign currency. So haukwanisi kuti uise mutemo wekuti munhu akadhila neforeign currency anopara mhosva. Is seen a section 42 year RBZ Act. In other words, tinoshandisa basket of multiple currencies. In other words, zvandikwedza kutaura ndezvekuti my exchange control regulations haasina basa, are superfluous to the extent ekuti akushandisa mari dzekunze kwenyika. Hatina local currency yedu, hatina exchange rate yedu. And remember, vachiri kuramba kuti bond note e currency. They are still maintaining the fiction that the bond note is a currency. So whatever they do is ill thought. Whatever they do is will not work, and I can assure you that human rights lawyers will take it up and fight it. The best, the real issue here is corruption. The real issue is ipapa mukoma blessing is corruption. How do we fight corruption? Before we answer that question, we have to ask kuti munhu ari corrupt muZimbabwe ndiani.
Asi izvo zvekuti vasunge vanhu vanenge vachishandisa mari idzodzi dzema RTGS zvavari kuti hazvisizvo, zvingabatsira here kugadzirisa dambudziko remamiriro akaita mari kana kuti uremu hwemari pachitariswa mabhondi iwo madhora ekuamerica nema RTGS?
No, mukoma blessing, takamboudzwa isu kuti kune vanhu vari kuexternalize. Takaburiswa malisti matatu, pane one atakambonzwa kuti asungwa. So zvinhu zvefeja zvekunyepera vanhu zvakaimbwa nemukomana anonzi XQ kuti vanoreva nhaima, this is just a joke. This is just a joke. It doesn't work because the legal construction is easy. And two, tiri kuziva vanhu vacho vari kuita humori uyu, harege kubatana kumeso. It will not work as other things have not worked before.
Asi kugadzirisa iro dambudziko rekushomeka kwemari iri, pangaitwe sei nehurumende?
We have to produce, mukoma blessing. Industries have to open up. Companies are closing now. We have to attract foreign direct investment. But it's good to produce. But muda ku manyisa vana veZimbabwe varikuita a cup to living. It's a shame, it's a joke, and it doesn't work.